Mangwana nakanaka atereri tinosangana zvekare mangwana neanhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Panyaya yenyaya kuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti paibrodispe yatinoti education equalization fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools imo muzimbabwe
rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda zadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vakazivisa nezuro kuti vakanga vari kuzosiya chigaro chavo kubva musi wa24 mwedzi uno nezvikonzero zvavakati zvakanangana neupenyu hwavo Dr. Magombei vakabuda munyika muna gunyana vachienda kuSouth Africa kunorapiwa zvichitevera kupambwa kwavainzi vakaitwa uye kushungurudzwa nevanhu vasina kuzivikanwa kuti ndivanani asi vanofungidzirwa kuti vasori izvi zvakauya panguva iyo vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vakanga vatangawo kuramwa mabasa mumwedzi umwe chetewo vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nokugadzirisa zvikwanisiro muzvipatara vana chiremba ava vachiri pakuramwa mabasa uko kwadarika mwedzi mina asi hapana chati chaitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba iri Dr. Tawanda zvakada vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakatambira kusiya kwabasa kwaDr. Magombei uku kunyange hazvo risiri danho ravakange vachifungira
tsamba yatakareceiva kubva kuna Dr. Magombei neemail vachitiwo vanga vafunga kusiya chigaro chekuva mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association vachipindawo machiremba nesapoti yavakavaratidza vachingokurudzirawo kuti machiremba aramba akashinga yatingatiyo kuadvocata for good conditions of service kuti nzvimbo dzatoshandira dzinge dzakanaka nekutiwo machiremba avanika achiwana muripo rinani ravakangokurudzira machiremba kuti varamba vachipfuurira mberi nebasa kunyange havo iyo vafunga kuinda vamutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association danho ravavatora ivo vega vakaona zvakakodzera nesu tingazivo kuti chitakavasvika pakutora danho iroro
tiri kuona kuti vari kuti vachapedzisira kunge vari nhengo yesangano iri musi wa24 ndira unove mwedzi uno imi muri kutambira sei danho ravo rekusiya basa iri
isu semumwe aimbobata pamwe chete navo tingati danho hatingati ratirwadza asi kuti basa vange rakareruka iye Dr. Magombei varipo vane ushingi vachitungamira machiremba asi nekuda kwekuti bato reZimbabwe Hospital Doctors vakangogara riripo kusika wachangu kararipo saka kusika kwao anuwa ni kachikwanisa anufuza mpili asa chongo kufuza mpili asi nungu tinda na utiyo pa waga bata waga visa waga bata asa kumuru fan anguya wangu wala mpunga mpili ndi dano waga tikiwa na machine mbao machine kutia tumta magumbi ya waga mpila mpila kana parka kutumati kwa tifukita utumachiki mbanga chwa no maari no tinga na wazo wazo funga utiwa dani na vete ni kwa vete waga jokereza na tifukita asa anguya wangu wala president waga bata basa waga maa ndi basa mfani
Matimi wakatumira tsamba iyi ne tsamba mbozha ne email vakataura here kuti vanyora vari kupi
vaingotiwo vari ku South Africa kunde kwangu angori mazoya asa akaende bo kundo sesa kundo akaanga nawo mukara kwachinza amugotiwo vari ku South Africa
panyaya zvichemo zvavana chiremba zvaita kuti vange vasati vadzokera kumabasa tinoona kuti vamwedzi wechina uno kana kutodarika mwedzi nina pane zviri kufamba here panhaurirano nehurumende
tinoti mazano dzanzo akapedzisa kuitwa mugore rapfuura rakabuda pagore rino tangi hapana nhaurirano dzaitwa ende nhaurirano dzainogona kunge dziitwa takangoona dzichipostondwa dzichipostondwa dzikazivi kuti dzazosvika pakutwarii saka tinangoti panyaya yemucapacitation yatina chiremba hapana chatichachinja kubvira zvazvainguve mwedzinina yapfuura zvatowedzera kuoma
vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba rezimbabwe hospital doctors association dr tawanda zvakada vari parunhare muharare nestudio 7 Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Congress yaro ichangoitwa mugweru yakabvumirana kuti mumakore mashanu ari kuuya sangano ravo richange richitarisa nekuita zvinhu zvitatu mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti pane zvakabvumiranwa zvimwe zvikuru zvavachange vachiita zvinosanganisa kuwedzera kwekubatsira vana vechikoro vanonetseka uye kurwira kodzero dzevarayiridzi vamasarware vati sangano ravo richatarisisa mamiriro nemashanduro aro chinangwa chiri chokurivandudza kuti rikwanise kushanda pamwe chete namamwe masangano anorwira kodzero dzavashandi tabata vamasarware kuti tinzwe zvizhinji
Mumakore mashanu anotevera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemawekers ari kushanda achiita kuti nyika ino ibudirire chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti risimukire rikwanise kunyanyosevisa mamembers
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita
panyaya yenyaya yekuwanikwa kwekuwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti pilot scheme yatinoti education equalization fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridge a gap reover 2000 schools imo muzimbabwe tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelope infrastructure kumarural areas kune vana vari kudzidzira pasipeniti kune vana vari kushaya chekudya vachienda kuzvikoro kune vana vasingaende kuzvikoro kana kushinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda saka education equalization fund tichange ichibatsira izvozvo ichizobuditsa zveimwe homwe yekupa vatisha ekumaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kucongress yedu yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo vachiadvisa ma SDA ane anga agara ariko chechi panatiri panya ele bajati za tiange tichiita ndezo kutari za uti mitemo yose inaita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yezimbabwe malabor laws yedu kusanganisira section instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira apex council neagnc kuti zvidzisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuzimbabwe tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe sezvozvitenderwa mubumbiro redu remutemo tichazenge tichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro tichisundidzira kuti vanhu vaone mari inotenga mari inodya saka tichangisiita noita kuti vadye maprotest akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealiza
iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro
kana pati kutarisa zvemukati meunion yedu tikutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated reform union of zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muzimbabwe ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega muconstituency yega yega tikutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira congress yakazvipa target yekuti tinofanira kunge tichasvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotera saka ndozvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganizations ane muono wakaita seedu tave affiliate yezimbabwe congress of trade union kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashanu
pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi
kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo vemunhu wese hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro asi chakanyanya kukosha ndechekuti patinoti education equalization fund yati kutaurai inoda kuti hurumende ndoinga togadzira homwe iyoyo ichiirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespecte constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education saka tinotarisira kuti hurumende iassume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura chechipiri kana tichitarisa nyaya yelabor justice hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tasabato reparliament iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka hurumende yedu ikakwanisawo respecta section 59 yobvisa zvemitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuenjoya malabor rights yedu sevashandi kana tichitarisa hurumende zvakare tirikutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sana apex council neagnc zvisiri pamutemo kuti paburwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka saka hurumende yedu inebasa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakati redei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose
avo vanga vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news bato remdc rinoti rinoona sekuti mashurugwi anotsigirwa nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika muchronicle vemakombi vanonzi vava kubhadharisa vagari vecord repark mubulawayo $15 kuenda kudhorobha mushure mekunge mabhazi ezuko amiswa kushanda munzvimbo iyi pamusoro pekuipa kwakaita migwagwa bhazi rezupco raibhadharisa vanhu dhora kuenda mudhorobha zimlive inoti vakafanobata chigaro chemukuru wechikurubhi support unit vabhazili dhuve vanoti mapurisa echikadzi vave kuita zvechifambi kuti vapamudzire mari sezvo mihoro yavo iri mishoma vanotizve mapurisa ave kuita zvisiri pamutemo zvinosanganisira kuchera goridhe nokufambidzana nematsotsi vamwe vachitengesa tengesa Yashika nguwa mchirunga chino ya chino koka wa Tererwe Studio 7 kuti vataurirega zvikumfukwa dzavo.
Inini muzimbabwe zvino ndirwadza namwari. Zvinda muna ngemamba atirwadziwa nemwongo rwadziwa ndabarwadziwa namwari. Munanga ngwanoti anode kubve kuzururu kusokana nemunhu wekuchaina ndozvaakoshesa kuti vaitide kutori nyedze mundiro kuti vaitoende kushanda kunani wani vachiya nemashurubhu achinzi matemano nemabhembe achigaasa anhu opera zvino asi waana kumbotaura kana nechiroso chimwe chekuti manjurubhu ari zvemutemano angoramba akanyarara ichioti ndode kubve kuzururu kudzokere munhu wekuchaina ndokuti mudiriro yacho inoshanda kunani andogurukurana yacho anhu echipere kutemana munyika umwe ndine mwari wanga wopindura hamwe mukati menyika yezimbabwe ndingabarwa kusikana nezviri kuitika iye mwari aaoni here ngounonzi akazingana nemufananidzo wavo inona munangagwa here wangaizeko mukati memwoyo wamunangagwamo ni mwari watora hakwana munangagwa wachiwenga wacho timboonawo kuti pakuda kuzvoni zvingaitika shanduko zvingachinja handizivi kuti mwari wambodaroneiko zimbabwe yakaparemusa ye kwanhuwe
inini ndiripanyaya yacharumbiro yandoramba chikakanaro kuti pai vanhu vakaenda munangagwa yowee vachasunga imwe munozvinetsa lidha wevanhu ava ndiyeye wagara ari iye haachinji lidha wavanhu ava wanga achiti lidha kubva kare nakare achilidha vanhu vachera gorudhi ndiye purezidendi wenyika saka hapana chitsvacho anokwira achiudza vanhu nemacharumbiro ngaatonyarara nokuti hazivi ngabvunze vanhu vaichera goridhe kubva kare 1992 ndo vanoziva chokwadi kuti lidha wezvinhu zvose izvozvo ndiyeyewo vanoti purezidendi zvavari kubva nazvo izvokungovhara hazviperi zvemashurugwi vachatemwa tichatemwa kusvika tahwa kwazvo nokuti kutemva nenguva ndotenda chazvo Studio 7 munotipa zvirongwa zvakadai but varumeka is wasting for time kuti mugwe namashurugwi vanhu vavo vanoshandisa
makadiva jonga kanemiri blessing zulu tanoka wande nawe mashurugwi yashungurudza kumusojawo ari kunzi awanekwa ari mumota nguo dzechiuto zviri kumbofamba sei kandi nawe mashurugwi kani
pazuva ipazuva ipastudio 7 vashamarire vose vestudio 7 muri seisei zvenyu tinoda kuda kupa kutenda nemashoko amuri kutipa zuva rimwe nerimwe mashoko akanaka kufani ya ndoda kutaura hangu pamusoro pereverend avo vanga vachitaura pamusoro pemaprofita vanoverenga bhaibheri nevasikaverengi bhaibheri ipapo apo ini kune avo vasikaverengi bhaibheri ini ndinopokana navo kana vachiti bhaibheri munya sadza rakasara zuro harichina basa ini handitenderani nazvo nokuti kana tichiriverenga bhaibheri vaprofita vakambovapo asi bhaibheri rinotiudza pachena kuti vaprofita nomurayiro zvakaitwa zvikasvika kuna Johani tikaverenga rugwaro kuna Mateu chapta 11 vhesi ya11 tikaverengazve kuna Ruka chapta 16 vhesi 16 inotiudza kuti murayiro navaprofita zvakanga zviripo kusvika kuna Johani saka ava kana vachitiudza kuti bhaibheri munya uye vaprofita ivava vatiri kuona ava vambori vapi nokuti uprofita hwakavapo hwana Isaya hwana Dhanieri hukandosvikira kuna Johani saka ava ndevanani ipapo apa toda kuti kana pastudio 7 muchitaura pamusoro penhau dzezvichechi apa toda tipe vafundisa unasa kudoma zvichaizvo chaizvo chimiro chokuti nzwisise nyaya iko yakananga patenda angu ndonzi Solomon Mlambo
pastudio 7 mangwanani apo mamuka seko zvenyu mese aiwa aisuta muka kurise koko ku America dazvangu kutaura nezvinyama bishop awai mutendi china varume vacho vachiopamba nava please ngavaita nguva kana kudyira mari dzenyika vaita zvisina basa asi varekana kuti vari kanganwa varume vavo zvinotoratidza kuti kubvasure kwese kwavaibva zvamwari chaizvo izvo zvinhu zvavasingachazivi kuti mwari unoda zvipi vavakita zvavo zvenyama vanambobvira vaita zvamwari vana mutendi ngavatirege kutinyangadza kana vachiis ngavarege zvechibhishopi vaite zvemapolitics havana chavanoziva nezvenyaya yepolitics ipi nyaya vanondotaura ikokoko yayo yavanotivo yakakosha vana vava vanotungamira kumadzikereke nekumadzichechi ndezvikoro vakasununguka maticha vachibhata vanotaura nyaya ipi chinguva vakatanga vanongoti ei tinoda kuti zvadai zvidai tinoda kuti zvidai zvidai vanova varege vati kwa varege kutiitira zvina basa munyika yezimbabwe ndonyaya zvangu yandada kungotaura awa ndinokutendai mastudio 7 ndinokutendai machinja rambai makadaro machinja musachinja pfungwa dzenyu kunze kwokutowedzera ndava tigone kuwurirana nenyoka mukati nyoka yakapinda mumba vanhu vese vanomhanya vachibuda saka muzimbabwe mava nenyoka asi mhanyirai kumachinja minde kushanduko ndokunekuva noutsvene tatenda
makadiko pastudio 7 vana mukoma tanonoka wande vana mukoma jonga kandemire vane vamwe vandisina kutaura nemazita avo ini ndinofara ndiri pano pajoza ndoda kutaura nezvenyaya yapurezidendi munangarwa zvavaitaura kuti hatifaniri kudya nyama munhu wose munyika mashoko apurezidendi iwavo makazvitarisa purezidendi vanoti hatifaniri kudya nyama pachinhambo chekuti vaifanira kuti munhu umwe nomwe unofanira kunzwa zvaanoda kudya ozviwana munhu unofanira une kodzero yekuwana chaanoda nguva ipi zvayo kwete kumanikidzwa kuti musadya nyama hazvisizvo kune vamwe vasingatofadi muriwo zvachose kune vamwe vasingafaniri kudya muriwo vanotofanira kudya nyama ionzi dyai muriwo saka purezidendi vaifanira kuti zvinhu zvichanaka muchadya nyama mukatambura nadzo ndo zvinoita purezidendi iye zvinodatara nezvenyaya yamukoma avo Gilbert Mponda dekuti vanhu vezanupiefu vaya nechokwadi samukoma Gilbert Mponda kezvino zvinhu zvakatonaka zvikino ava vano chokwadi chokwadi chavakataura pastudio 7 ndo chandakaona kuti de varivo purezidendi kezvino nyika yakatonaka Gilbert Mponda de varivo purezidendi wezanupiefu kezvino nyika yakatonaka kwete vari pa
maswera sei maswera sei pastudio 7 apo aiwa makakosha basa renyu ngarirambe rakadaro iyi nyaya iri kutaurwa yemhondi dzadai kurura kumusha kuzimbabwe idzi dzemashurugwe hongo ine chekuita nevakuru vari mubato riri kutonga rezanupf nekuti dekwa kuri kuti vanhu imhondi chete dzinongonyukawo zvadzo dzakatobatwa dzikatoperera mumajere nouwandu hwadzo asi kuti zviri kuti hazvichitsikwa tsikwa nekuti zviri ndezvevakuru vebato saka idambudziko kunyika iroro tinoti ivo vamunangagwa vongoti vadzoka kurivhi vaenda kurivhi vadzoka kurivhi koma vanovatevedzera havagoni here kutaura nevanyadzikani vari munyika avo pakungoramba vachienda vachidzoka vachienda ngavaende zvachose taneta navo aiwa murambe makakosha ndotendawo mazuva angu kana asvika hangu
manga makateerera pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika varwi vanopfurikidza mwero vechimoslem vanonzi vakauraya mauto edr congo makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi masere mukurwisana kwakaitika kumabvazuva kwedr congo svondo rapfuura varwi vanopfurikidza mwero ava veallied democratic forces vakarwisana nemauto mudunhu renorth kivu padyo nemuganhu neuganda Vanhu vazhinji vakaratidzira nemusi wesvondo maguta mazhinji eIran vachishora hurumende mushure mekunge hurumende yabvuma kuti yakadonhedza ndege yeUkraine pakafa vanhu vanopfuura 141. Vanhu muIran vave nemazuva maviri vachiratidzira vachiti mukuru wenyika Ayatollah Ali Khamenei nehurumende yavo vasiye basa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu gumi neumwe vanonzi vafa mushure memhepo nematutu mupengo avhuvhuta nokunaya mumatunhu ari kuchamhembe kweAmerica. Vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti mhepo nemvura iyi zvakanyanya kubata matunhu eArkansas, Missouri, Oklahoma neTexas. Vakafa vanosanganisira mapurisa vanodzimira moto nevanoshanda mumaambulance vakange vachiedza kubatsira vanhu vakange vapinda panjodzi nemhepo nemvura iyi. Tabata mugari wedunhu reOklahoma vatawanda munjanja kuti tinzwe zvizhinji.
Muse China ndopa takanzwa shoko rekuti muse chishanu kwangu chaita shampupuri nemvura yakasimba kwazvo. Ndingangoti zvinhu zvakatibata tisina kugadzirira nekuti tiri munguva yechando, and weather yakadai haiwanzokuwanikwa, inotozoonekwa kunana April kana kunana May. Saka ndo zvakazoitikwa muse chishanu kuti kwakauya chamupupuri chakasimba nemvura yanga yakasimba chaizvo imo muOklahoma munomu nemuTexas, ndingati nemuArkansas nemuMissouri.
Pane vakafa here?
Pane vakashaika ndingati vanokwana vakumi. Zvinhu zvinosirisa chose nekuti vanhu vakashaika ava vamwe vacho vanga vari mapurisa kana ndingangoti mafirefighter vanga vari kuedza kubatsira vanhu vanga vapinda munyatwa yechamupupuri. Kwakafawo vanga vati kurei, tingangoti chembere dzedu dzinenge dzaretired izi, wakatobatwawo wasina kugadzira vari mudzimba dzavo. Saka kwakafa vanhu vakati wandei imo mumastates akasiyana.
Chii chiri kuitika? Imhepo, imvura, kati zvese zvakavhengana?
Zvanga zvakavhengana. Ndingati mvura yobva kwasangana nechamupupuri, and chinonetsa ndechekuti ichi chamupupuri kana chasangana nemvura hachioneki, chinonetsa kuona. Saka munotozongoona chasvika, endi ndo zvakaitika.
Saka pari zvino kwakamira seiko zvino?
Kwatonyarara. Ndingati kwakutoita kunga kusina kumboitika zvinhu zvakadaro. Kwa nezuro kwanga kuine chando, kwaitonhora zvisingaiti nezuro. Then nhasi kwakutoziya zvakare. Ndingati iwo muswe chishanu chamupupuri chisati chasvika ichi, muswe china tatitore matemperature zvakatokwanisa kusvika 70 degrees Fahrenheit. Iyo iri nguva yechando yekuti madegrees anowanzotambira kuma 40 degrees kuma 30 degrees Fahrenheit kuno.
Mune zvese zvakaitika izvi hamusati mambonzwawo henyu kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakapindawo munjodzi nenyaya yekumira kwakaita kunze?
Zvarwa zvemuZimbabwe ndichinyanyodoba hangu nzvimbo yakada seOklahoma neTexas neArkansas neoti tine kubatanidzana kwakasimba, hatisati tanzwa hedu kuti pane mumwe wedu akaafektwa nezvinhu izvi. Ndingatongoti hapana hapo akaafektwa munzvimbo iyi.
Mugari mudunhu reOklahoma vatatiwa mujanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mambo tuterere, mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvatinoda kuzadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wandeni, chiti mosara zvakanaka.